ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeyi no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri chivabvu 28/2019. Mitengo yepeturu nedhiziri inokwira zvakanyanya. Mitengo yepeturu nedhiziri inokwira zvakanyanya mumagaraji kusvika pamadhora anodarika manomwe emaRTGS. Vagari vochema-chema nekunetsa kuri kuita magetsi munyika. Mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vanopinda munyika umo vachashanya kwemazuva maviri. Studio 7 inotarisa zvinoreva kusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu vanorwira kodzero dzevanhu munyika. Chikwata chenhabvu munyika chemaWarriors chasimuka munyika chakananga kuSouth Africa kumakwikwi ecosafa. Muchirongwa cheThe Connection paLivestock naATN tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yevechidiki pamwe nezvinangwa zvevechidiki vakasarudzwa ava. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.